tinorasa kuti America iri kuedza nepose painogona kususidzira shamwari dzayo kuti dzisava nekudyidzana neRussia, uye avo vane chekuita neRussia vakafanana neIndia inotenga zvombo zvakawanda zvikuru kwazvo kubva kuRussia, kuti vadzikisire ukama neRussia kuitira kuti Russia inze kurwadziwa nezvirango zveupfumi zvairi kuramba ichitemerwa neAmerica pamwe chete nedzimwe nyika dzinosanganisira veNATO neveEuropean Union zvichibva mukurwisana kuri kuitika kuUkraine. Gadawo kuti ndiitutsire kuti India inhengo yenyika dzinonzi quad grouping dzinosanganisira Australia, iyo America, dzakabatana pamwe chete neJapan kuti dzidzivirire kukura kwemasimba echiuto eChina. Saka pane ushamwari hwakati simbei kana takatarisa India neAmerica zvichipenzaniswa nekutyisidzirwa kwavanofunga kuti kunogona kuzoitika mberi kunouya kana nyika yeChina ikaramba ichisimba pachiuto. Saka izvozvo zvinobatsira kuti America iwane kususidzira India kuti idzikisire ukama kana kuti zvitengwa zvainowana kubva kuRussia.
Tinozova kuti iyo India yanga yaramba iri pakati kana kuti iri neutral pahondo iyo yeRussia neUkraine. Kusangana uku kungaita here kuti ichitora divi?
Hationi India ichitora divi zviri pachena, nekuti mukatarisa kuti zvombo zvehondo kana kuti zvinobatsira mauto eIndia kubva mauto emuchadenga nepasi kana emudzimvura, Navy, Air Force neArmy, over 60% vanotenga kubva kuRussia. Ehongu vane zvimwe zvavanotenga kubva kuno kuAmerica, asi handionese kuti India inoda kubuda pachena kuti yakatsigira divi ripi, sezvo ichidzidzana nenyika mbiri idzi dzese pamwe chete. Saka tinorasa kuti zvinenge zvakaikoshera kuti ive neutral, inge yakamira pakati nepakati ichiti hatina vatinotsigira pakurwisana uku, uye hatina vatinomhura. Saka isu tinongotipedzerana ikoko. Tinorasa kuti India icharamba iri neutral panyaya yeUkraine.
Ko, panyaya yekuti America iri kushushikanawo kuti India isaramba ichitenga zvekushandisa zvakaita seoil negas kubva kuRussia, munoona paine chinoshanduka here apo?
Hationi pane chinoshanduka munguva pfupi inoteera, nekuti tinonzwa kuti ivo vehurumende yeIndia, Prime Minister Narendra Modi, vataurira vaBiden kuti kana ivo vaBiden kana kuti America ikauya nealternative kana kuti ikakwanisa kubatsira India kuti iwane mamwe mafuta akachipa kupfuura ekuRussia, ndo zvingatoita kuti India izoregedza kuramba ichitenga mafuta akachipa, nokuti ukuwo Russia yakadzikisira mutengo wemafuta ayo kunyika dzichiri kutenga kwairi. Tingati chitambe chiri kuAmerica kuti iwane nedzimwe nyika mafuta akachipa anoenderana nemutengo waakutengeswa neRussia, nokuti Russia yakadzikisira zvikuru kwazvo mutengo wemafuta ayo kunyika dzichiri kudyidzana nayo uye dzichiri kutenga kwairi. Saka hationi nyika yakaita seIndia ichiregera kutenga mafuta akachipa kudaro kuRussia, kunze kwekuti America yatotsvagawo umwe mukana kana dzimwe nyika dzinogona kusupply India nemafuta akachipa ane mutengo wakaderera zvinoenderana newekuRussia.